Numeri chitsauko chechitatu. Iyi ndiyo nhoroondo yemhuri yaAroni naMozisi panguva iyo Jehovha akataura naMozisi paGomo reSinai. Mazita avanakomana vaAroni aiva Nadhabhi dangwe rake naAbhihu naEreazari naItamari. Ndiwo akanga ari mazita avanakomana vaAroni, ivo vaprista vakazodzwa vakanga vagadzwa kuti vashumire savaprista. Kunyange zvakadaro, Nadhabhi naAbhihu vakafa pamberi paJehovha panguva yavakaita chipiriso nomoto wakanga usingabvumirwi pamberi pake murenje reSinai. Vakanga vasina vanakomana, saka Ereazari naItamari chete ndivo vakashumira sevaprista, Aroni baba vavo vachiri vapenyu. Jehovha akati kuna Mozisi, uisa rudzi rwaRevhi ugovaisa pamberi paAroni muprista kuti vagomubatsira. Vanofanira kuita mabasa ake uye vagoshandira ungano yose patende rokusangana nokubata basa retabhenakeri. Vanofanira kuchengeta midziyo yose yetende rokusangana, vazadzise mabasa avaIsraeri pakuita kwavo basa retabhenakeri. VaRevhi uvape kuna Aroni navanakomana vake, ndivo vaIsraeri vanofanira kupiwa kwaari zvachose. Ugadze Aroni navanakomana vake kuti vagoshumira savaprista. Ani zvake mumwewo anoswedera panzvimbo tsvene anofanira kuurayiwa. Jehovha akatizve kuna Mozisi, ndakatora Revhi kubva pakati pavaIsraeri pachinzvimbo chedangwe romukomana rinoberekwa nomukadzi wose weIsraeri. VaRevhi ndevangu, nokuti matangwe ose ndeangu. Pandakauraya matangwe muIjipiti, ndakazvitsaurira dangwe rimwe nerimwe muIsraeri, angava munhu kana mhuka. Zvinofanira kuva zvangu. Ndini Jehovha. Jehovha akati kuna Mozisi ari murenje reSinai, verenga vaRevhi nemhuri dzavo uye nedzimba dzavo. Uverenge vanhurume vose vane mwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa. Saka Mozisi akavaverenga sezvaakanga arayirwa neshoko raJehovha. Aya ndiwo mazita avanakomana vaRevhi: Gerishoni, Kohati naMerari. Aya ndiwo mazita edzimba dzavaGerishoni: Ribhini naShimei. Dzimba dzavaKohati: Amurami, Izari, Hebhuroni naUzieri. Dzimba dzavaMerari: Mari naMushi. Idzi ndidzo dzaiva dzimba dzavaRevhi maererano nemhuri dzavo. Kuna Gerishoni ndiko kwaiva nedzimba dzavaRibhini navaShimei, ndivo vakanga vari vedzimba dzavaGerishoni. Kuwanda kwavanhurume vose vaiva nomwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa kwaisvika zviuru zvinomwe namazana mashanu. Vedzimba dzavaGerishoni vaifanira kuvaka misasa nechokumavirira shure kwetabhenakeri. Mutungamiri wemhuri yavaGerishoni akanga ari Eriasafi mwanakomana waRaeri. VaGerishoni ndivo vaifanira kuchengeta tabhenakeri netende, zvifukidzo zvaro, chidzitiro chapamukova wokutende rokusangana, zvidzitiro zvaparuvazhe, chidzitiro chapamukova wokupinda paruvazhe runopoteredza tabhenakeri nearitari uye netambo nezvinhu zvose zvaishandiswapo. Kuna Kohati ndiko kwaiva nedzimba dzavaAmirami, vaIsraeri, vaHebhuroni navaIzhari. Ava ndivo vakanga vari vedzimba dzavaKohati. Kuwanda kwavanhu vose vaiva nomwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa kwaisvika zviuru zvisere namazana matanhatu. VaKohati ndivo vaiva nebasa rokuchengeta nzvimbo tsvene. VaKohati vaifanira kudzika matende avo nechezasi kwetabhenakeri. Mutungamiri wemhuri yedzimba dzavaKohati akanga ari Erizafani mwanakomana waUzieri. Ndivo vaiva nebasa rokuchengeta areka, tafura, chigadziko chomwenje, aritari, midziyo yomunzvimbo tsvene yaishandiswa pakushumira, chidzitiro nezvose zvaidiwa pakuzvishandisa. Mutungamiri mukuru wavaRevhi akanga ari Ereazari mwanakomana waAroni muprista. Ndiye akagadzwa kuti ave pamusoro paavo vaiva nebasa rokuchengeta nzvimbo tsvene. Kuna Merari ndiko kwaiva nedzimba dzavaMari navaMushi. Ava ndivo vakanga vari vedzimba dzavaMerari. Kuwanda kwavanhurume vose vaiva nomwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa avo vakaverengwa vakanga vachisvika zviuru zvitanhatu namazana maviri. Mutungamiri wemhuri yedzimba dzavaMerari akanga ari Zurieri mwanakomana waAbhihairi, uye ndivo vaifanira kuvaka misasa yavo nechokumusoro kwetabhenakeri. VaMerari vakanga vagadzwa kuti vave vachengeti vamatende etabhenakeri, mbariro dzayo, mbiru, waro, nhumbi dzayo dzose nezvinhu zvose zvaishandiswa pamwe chete nazvo, pamwe chete nembiru dzinopoteredza ruvazhe nehwaro hwadzo, mbambo dzetende netambo dzadzo. Mozisi naAroni navanakomana vake vaifanira kudzika misasa yavo nechokumabvazuva kwetabhenakeri, kwakatarisana nokumabudazuva mberi kwetende rokusangana. Ndivo vaiva nebasa rokuchengeta nzvimbo tsvene, vakamirira vaIsraeri. Ani zvake mumwewo aiswedera panzvimbo tsvene aifanira kuurayiwa. Kuwanda kwavaRevhi vakaverengwa pakurayira kwaJehovha kubudikidza naMozisi naAroni maererano nedzimba dzavo, zvichisanganisira vanhurume vose vaiva nomwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa, kwaisvika zviuru makumi maviri nezviviri. Jehovha akati kuna Mozisi, “Verenga matangwe ose avanhurume avaIsraeri ano mwedzi mumwe chete kana kupfuura pakuberekwa ugonyora mazita avo. Unditorere vaRevhi pachinzvimbo chamatangwe ose avaIsraeri uye nezvipfuwo zvavaRevhi pachinzvimbo chezvibereko zvokutanga zvose zvezvipfuwo zvavana vavaIsraeri. Ndini Jehovha.” Saka Mozisi akaverenga matangwe ose avaIsraeri sezvaakarayirwa naJehovha. Kuwanda kwamatangwe avanhurume vaiva nomwedzi mumwe kana kupfuura pakuberekwa vakanyorwa mazita avo kwaisvika zviuru makumi maviri nezviviri namazana maviri namakumi manomwe navatatu. Jehovha akatizve kuna Mozisi, “Tora vaRevhi pachinzvimbo chamatangwe ose eIsraeri uye zvipfuwo zvavaRevhi pachinzvimbo chezvipfuwo zvavo. VaRevhi vanofanira kuva vangu, ndini Jehovha, kuti udzikinure mazana maviri namakumi manomwe navatatu vamatangwe avaIsraeri. Unofanira kutora mashekeri mashanu kubva kuno mumwe nomumwe wavo maererano namashekeri enzvimbo tsvene anorema magera makumi maviri. Upe mari yokudzikinurwa kwavaIsraeri vanopfuura uwandu hunodiwa kuna Aroni navanakomana vake.” Saka Mozisi akatora mari yedzikinuro kubva kuna vakanga vapfuurira uwandu hwavaya vakanga vadzikinurwa navaRevhi kubva kumatangwe eIsraeri. Akatora sirivha yairema chiuru chimwe namazana matatu namakumi matanhatu namashanu amashekeri maererano neshekeri renzvimbo tsvene. Mozisi akapa mari yedzikinuro kuna Aroni navanakomana vake sezvaakanga arayirwa neshoko raJehovha.